Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 13 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Security systems are fully aware of various antics at play and they stand ready to appropriately deal.
Mutungamiri wenyika nebato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa vaudza Politburo yavo kuti mauto nemapurisa akagadzirira kudzivirira nyika kune vanoda kukonzera kusagadzikana.
Vanhu veZimbabwe tofana kusumuka, vanhu veZimbabwe tofana kutaridzira murunyararo, kutaridzira kuti hatifani zviri kuitika. Mademonstration anobvumidza nebumbiro remutemo wenyika.
Asi vanopikisa vanoti vane kodzero yekuratidzira uye havasi kuzoponderwa musagi samangoi.
Nzira dzose dzatichashandisa ndidzo nzira dziri mubumbiro remutemo. Dzimwe ndedzekuratidzira dzekukoka vazhinji kuti tipinde mumigwagwa tichiratidzira, dzimwe ndedzekuramwa mabasa.
Vamwe vemasangano akazvimirira oga anoti vacharonga kuratidzira sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiita manyamamire nerongo munyika. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga voendeswa kudare repamusoro reHigh Court vachinzi vari pemudzimai anonzi akaitwa akafira mberi ari mumaoko emapurisa achibva afa kuchivhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza Politburo yebato ravo kuti mauto nemapurisa akagadzirira kudzivirira nyika kune vanoda kukonzera kusagadzikana. Izvi zviri kuuya apo vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekusamira kwakaita zvinhu zvakanaka munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika pamberi pesarudzo dza2023. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachivhura musangano wePolitburo, vaMnangagwa vati bato ravo ruruda runyararo uye vana veZimbabwe vanofanira kubatana voramba kushandiswa nemapato anopikisa kuita zvemirizhonga. Vati vanozviziva kuti mapato anopikisa achitsigirwa nedzimwe nyika dzekunze ari kuronga mirizhonga, uye vakati mauto akagadzirira kuona kuti izvi hazviitike.
Security systems are fully aware of various antics at play and they stand ready to appropriately deal with such mischief. Peace, unity, and stability must continue to prevail in our motherland, Zimbabwe.
Mashoko avaMnangagwa anouya apo nhengo 13 dzebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change, dzinosanganisira nhengo dzeparamende vaJob Scaler vanomirira Zengeza West navaGodfrey Stole, vari kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga, zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yebato iri muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime muna kubvumbi. Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati havatenderani nemashoko avaMnangagwa aya.
Zvinozikanwa pasi rese kuti Citizens Coalition for Change inomira runyararo, inomira kuchimudza upfumi hwevanhu vatema. Ndozvatinomira, ndozvinozikanwa, ndozvatakanyorwa pahuma nyaya yerunyararo kusimudzira vanhu, nyaya yekuti vanhu munyika muno muite shanduko. Ndo nyaya dzatinomirira. Kana maita shanduko hweza ndevezanu, ndoetiri kusiyikana kumavambo kuti redhoni tigone kugara tese munyika nekuti chese chiri maZimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo nemutauri werimwe bato rinopikisa Movement for Democratic Change vaWitness Dube, vati vamunangagwa havasi kutaura chokwadi kana vachiti mapato anopikisa ndiwo anokonzera mhirizhonga munyika.
ZANU-PF sekutaura kwaimboita waimbove mutungamiriri wavo Robert Mugabe ndiyo ine madegrees of violence, ndo ine nhorohondo yekushandisa chisimba kuti inge ichiwana rutsigiro kuvanhu.
Vakafanira kubata chigaro chemurongi wemusangano muTriple C vaAmos Chibaya vati veruzhinji munyika vanofanira kuratidzira murunyararo kuramba mhirizhonga iri kukonzerwa nebato reZANU-PF.
Izvozvo hari kuri kuzvirega zvichiramba zvichiitika muno munyika. Vanhu veZimbabwe tofanira kusumuka, vanhu veZimbabwe tofanira kutaridzira murunyararo, kutaridzira kuti hatifani nezviri kuitika. Mademonstrations anobvumidza nebumbiro remutemo wenyika. Nyika yose tofanira kusumuka, nyika yose tofanira kutaridzira zvine runyararo, kutaridzira kuti hatisi kufara nezviri kuitika kuhama dzedu dzakasungwa dzisina mhosva dzakapara.
Vamunangagwa vatiwo nzara iri muAfrica inokonzerwa nenyaya yehondo yeUkraine neRussia, asi vakati hurumende yavo iri kutora matanho ekuti nyika ikwanise kuwana chikafu chakakwana. Vati semuenzaniso, mwaka unotevera nyika ichawana gorosi rakawanda kudarika rainoshandisa pagore. Asi vanoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vati hondo iyi yakatouya zvinhu zvave kuipa munyika, uye hurumende ine zvimwe zvainokwanisa kuita kwete kungonongedzera kunyaya yekurwisana kweUkraine neRussia. Vanongorora zvematongerwo enyika zvakare vachishanda kuAfrica University Dr. Wellington Gwadzikwa vaudza Studio 7 kuti kusamira zvakanaka munyaya dzeupfumi ndiko kunoita kuti vanhu vatsamwe zvakanyanya, uye kunogona kukonzera mhirizhonga.
Nenyaya yekushupika nenyaya yekutambudzika kuti mune munyika nekoma kwaita upenyu, vanhu vakutofamba vakatogumbuka zvokuti vakangodenwa padikidiki vanogona kutoita mhirizhonga.
Zvichakadai, vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzinyorese kuvhota pamwe nekutsvaga rutsigiro kuti bato ravo rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya. Vatiwo vanofanira kuona kuti pavanhu vakanyoresa kuvhota nhengo dzebato ravo ingani, vachiti izvi zvinobatsira kugadzirira sarudzo dza2023. Vakurudzira vanhu kuti vaende kunoona kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti here pachirongwa chekugwanhura matunhu ekuvhotera chedelimitation icho chiri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kutanga musi wa17 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mamwe masangano akazvimirira oga anoti acharonga kuratidzira sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiita manyamamire nerongo munyika, achipomera hurumende mhosva yekushandisa mapurisa nematare kumpunyikidza kodzero dzevanhu. Masangano aya atumirawo nhuma kunotaura nehurumende yeBotswana nenyaya yekusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakokera nhasi muHarare, sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, vaPeter Mtasa vati zvinhu zvaipisisa munyika munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, nekudaro vanhu vanofanirwa kushandisa nzira dziri pamutemo kuratidzira kunyunyuta kwavo.
Tine nzira dzakawanda dzaticharatidzira nadzo, dzimwe dzenzira, asi nzira dzose tichaita murunyararo sezvinorehwa nebumbiro remutemo. Nzira dzose dzatichashandisa ndidzo nzira dziri mubumbiro remutemo. Dzimwe ndedzekuratidzira dzekukoka vazhinji kuti tipinde mumigwagwa tichiratidzira. Dzimwe ndedzekuramwa mabasa tichikoka vazhinji kuti ngatimbogarei tiri mudhorobha tichiratidzira. Asi tichatanga tatenderera sezvatatanga, tiri kutenderera kumaorganization ese tichitsvaka kuti vanhu vanoda kuti nguva ndeipi uye nzira yatichatanga nayo ndeipi, asi zvese zviri mumugwagwa zviri kugadzirirwa. Asi tichikurudzira hurumende kuti ngaibate vanhu zvakanaka, ngaigadzire ikonomi, ngaite kuti vanhu vave neugaro hwakanaka.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vataurawo pamusangano uyu vati vose makereke vari kutsigira nyaya yekuti vanhu varatidzire zvinyunyuto zvavo vachiti zvinogadzirisa nyika.
Asi tikukurudzira makereke, tikukurudzira vazhinji ruzhinji rweZimbabwe kuti vasimuke vaite zvese zvinotaurwa nemutemo wenyika, zvinotaurwa nechokura Mwari, vapinde mumugwagwa vachiratidzira murunyararo, va withdraw my services kubva kuma business people vano sponsor violence, vagwadame nokuti isusu tinoshuvira zvakanaka munyika yeZimbabwe.
Va Fortune kuudzewe vanoshanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vatiwo nyaya dzekushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu munyika dzatekeshera.
Nyaya yekushungurudzwa kwema human rights defenders yaitika kwenguva yakareba chose. Chatakaona ndechenyaya yekuti ma human rights defenders akatorambidzwa kushanda muZimbabwe. Nekuti mpese pangosimudza human rights defender musoro, hurumende inouya ichituma mapurisa amasoja dzimwe nguva nemaCIO kuti munhu iye atorwe, otsakatiswa, orohwa kana osungwa. Izvozvo havisi kutifadza. Tine nyaya makesis akawanda akadaro atakarekodha kubva 2018 papinda new dispensation kusvika izvozvi, ende zviri kuiragidza kunge zvaramba zvichienderera mberi.
Vakuudzewe vatiwo vanoda kuti hurumende irase bhiri reprivate voluntary organization iro vanoti rakanangana nekumbunyikidza vemasangano akazvimiririra oga. Asi vachitaura neStudio 7 mazuva adarika, gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vakaramba kuti hurumende iri kushandisa matare nemapurisa kumbunyikidza vanopikisa, vachiti Zimbabwe nyika inotevera mutemo nekusunga vanenge vauchikora. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakanyorawo mubepanhau reSunday Mail kuti hapana kudududza panyaya yekuvandudza mutemo nechekuita nemasangano akazvimiririra, vachiapomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaGibson nyika dzino vashora mashoko emasangano akazvimirira awa, vachiti kukurudzira mhirizhonga nebongozozo munyika.
Mashoko ekuda kukurudzira mhirizhonga nebongozozo munyika yeZimbabwe, nokuti tinoziva kuti vaya vanoda kuratidzira mutemo uri pachena unoti vazviite kana achinge vazivisa mapurisa, asi vakada kututsira chimoto nekuudza vanhu kuti vapinde nzira zvisina kutarwa pamutemo, zvinotaridza mamwe maitikira zvakaitika kumashure kuti zvose zvaizopedzisira zvaane kupwanywa kana kuti kukanganiswa kwemudziyo.
Asi vemasangano akazvimirira oga vanoti sezvo nyika yatarisana nesarudzo, hurumende yava kuda kuvambunyikidza senzira yekuti vasadzidzise vanhu nezvekodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe nemukuru wemapurisa vaGoldwin Matanga vaendeswa kudare repamusoro reHigh Court vachinzi varipe mudzimai anonzi akaitwa kafira mberi ari mumaoko emapurisa achibva afa kuchivhu. Magweta atura mapepa yekuti muri yemushakabvu iri kuda mari inosvika zviuru manomwe makumi manomwe nematatu zvine mazana manomwe nemakumi mashanu ekuAmerica, kana kuti 73,750 United States dollars. Mudzimai uyu Amai Sharai Mukaro vaipomerwa mhosva yekuba mari inosvika churu chemadhora. Mushure mekufa kwavo, Magweta akakumbira kuti pagarwe dare kana kuti paitwe inquest kuona kuti chii chakavauraya. Mutongi wedare raMajor Street kuChivhu vaHenry Sande vakazeya nyaya iyi vakabuda nemutongo wekuti Amai Mukaro vanogona kunge vakarohwa zvakaipisisa ndokuzofa nemadetective Stephen Dondo nevamwe vavo muna Gunyana gore rapera. Vakati mapurisa ari kupomerwa mhosva iyi vanofanira kumiswa pamberi pedare. Amai Mukaro vane vana vaviri uye vanonzi vairohwa mukamuri inonzi Dark Room. Detective Dondo vakaudza dare kuti vainge vaudzwa nemurume waAmai Mukaro, mufundisi Abiniel Mukaro, kuti vaive nechirwere chemoyo. Asi vachipa uchapupu vaMukaro, mwana wavo Ivy Mukaro namufundisi Nelson Chiramba dare vakati vainge vaudzwa nemufi kuti ainge arohwa zvakaipisisa pasi petsoka. Ongororo yavana chiremba yakati vakafa nekurohwa zvakanyanya zvakapa kuti rimwe ropa ravo rigwambe. Hatina kukwanisa kubata vakazembe sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta remhuri yaamai Mukaro vatinashe chinopfukutwa vesangano remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Dare rakatonga kuti pane mukana wekuti Mushakabvu Sharai Mukaro kufa kwake kunogona kwakakonzereswa nemapurisa mushure mekunga arohwa. Dare rakaonawo futi rikati umboo hwakabuda kubva kuna chiremba hunoratidza kuti munhu akarohwa pasi petsoka hapaburitsi umboo hwekuti munhu arohwa. Saka mapurisa anogona kunge akarova Mushakabvu pasi petsoka sezvinotaurwa. Vari kuda kuzoviga umboo hwacho hwekuti munhu akanga arohwa kuti usaoneke. Dare zvakare rakataura kuti nyaya yekushayika kwaSharai Mukaro yakanga isina kuferefetwa zvakanaka nemapurisa.
Nechikonzero chei?
Nekuti mapurisa epachivhu, pachivhu CID, vanova ndivo vaipomedzerwa murufu rwake. Ndo vakanga vatora nyaya iyi vari kuiferefeta. Saka naizvozvo dare rakataura kuti panofanira kuitwa macriminal investigations kuti paonekwe kuti mapurisa ari involved munyaya iyi haana kupara mhosva yecalpable homicide. Dare rakabva rati zvekare mainvestigations aya anofanira kuitwa nemapurisa asiri muprovinsi yeMashonaland East.
Mungaziva kuti mapurisa anopeta rini urongwa hwekuferefeta nyaya iyi kuti itange kunzwikwa zvakare kumatare?
Handingazivi kuti mainvestigations anokompletwa rini nekuti anoitwa nemapurisa. Saka naizvozvo I can't say kuti anokwa rini kana kuti anopera rini, but tinotarisira kuti anoitwa nekukasika.
Ko pane chiri kuitwa here kuti mhuri iripwe?
Mhuri yemufi yakaisa masamanisi muhigh court. Havari kuda kuti vabhadharwe mari. Na commissioner general na minister of home affairs nemapurisa are involved munyaya iyi. Mari loss of support yekusupportwa kwavaitwa nemushakabvu asati ashaika nekuda kweconduct yemapurisa.
Vatinashe chinopfukutwa vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaRobson Chere, vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. VaChere nemutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda imwe nhengo yesangano iri vaRoy Isa muna 2016. Dare raMajor Street rakamboferefeta firo yavo rikati vainge vadona vega kubva mumudurikidzwa wemakamuri echinomwe yeJameson Hotel muHarare. VaChere navaMasaraure vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti kuda kuvashungurudza. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wemutungamiri weArtus muzvare Christine Kayumba tikatanga nekuvabvunza nezvavaChere.
Dare repamusoro nhasi ratambira chikumbiro chakaitwa negweta ravaRobson Chere, amai Beatrice Mutetwa, chekuti vaChere vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Saka dare rati vabvise mari inoita 60,000 RTGS. Izvi zviri pachena kuti nyaya vari kupomerwa haina udzamu hwakadaro. Ndiwo mashandiro ehurumende yedu kutonga nedemo. Chavo ndechekungovhiringidza nekushungurudza ani naani anorwira kodzero dzevanhu munyika.
Zviga zvavatemerwa pachibatiso chavo ndezvipi?
Uye zvekare vanzi vanofanirwa kusarenda pasipoti yavo kumaoko emapurisa. Pamusoro paizvozvo vanofanirwa kunoripota kumapurisa kamwe musi wechishanu wega wega pasvondo. Isu sevarairidzi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tazvitambira hedu nemufaro, asi nzvimbo yeJeri haisi nzvimbo yekuti munhu asina mhosva anofanirwa kuwanikwa achigara ikoko. Tinongoramba tichichema kuti kumbunyikidzwa nekusapiwa kodzero kwevashandi kunofanirwa kupera muZimbabwe.
Konyaya yemutungamiri wenyu vaObert Masaraure yave papi pari zvino?
Tiri kungovimba kuti muzuva remangwana tichadzokera zvekare kuHarare Magistrates Court uko vaObert Masaraure vanenge vachiudzwa kuti bail ruling yavo inenge yakadii.
Ndingada kutarisawo kuti iko kusungwa kweutungamiri hwenyu panguva ino hakusi kukanganisa here nyaya dzekurwira kuti vashandi vawedzerwe mari.
Kusungwa kwevatungamiriri vedu hongu kunotikanganisei zvishoma kurwira kuwedzerwa mari kwevashandi, asi zvakadaro dzinenge dzichingori hondo dzedu dzose dzatinenge tichirwa.
Mutevedzeri wemutungamiri weAltus Muzvare Christine Kayumba vange vari parunhare muHarare. Panguva iyo mitengo yeusavi iri kuramba ichikwira munyika, sangano reLove for Africa riri kuVictoria Falls rakabatana nesangano reMeta rekuAmerica rinoti rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari vekumaruva kudyara muti unonzi chaya, uyo usingadhure uye usingatori nguva yakareba kuti mashizha awo aitwe usavi. Mumiririri wesangano iri vaSilent Kaseke vanoti vari kushanda zvakare nezvipatara zviri muVictoria Falls nekubulawayo mukudzidzisa vanhu kuita magarden echirimwa ichi chinonzi chinovaka muviri. VaKaseke vanoti muti uyu unobva kunyika yeMexico asi unowanikwa nekukwanisa kudyarwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navaKaseke nezvenyaya iyi.
Chaya tree chimuti chakabva kuMexico. Plant iyoyi ine mavitamins akakosha mumwiri memunhu. Ine calcium inokwanisa kuti tivakire mabhonzo. Ine iron inoita kuti ropa redu ringe rakanaka. Ine vitamin A inoita kuti maziso edu aone zvakanaka. Ine vitamin C inoita kuti mwiri yedu ikwanise kurwisa zvirwere zvakawanda. Saka tichazoda kuti tidzidzisane zvakati wandei maererano nekuti chaya inoshandiswa sei uye inodyiwa sei kuti tikwanise kunge tichizvirapa zvimwe zvirwere, nokuti iyo pache zvayo mushonga zvakare unokwanisa kuti urapewo zvinhu zvakati wandei.
Muti uyu unotora nguva yakareba sei kuti ukure?
Muti uyu ndingati ukangoudyara miti yayo 3 months vanhu vakwanisa kutotanhatana mashizha vachiita usavi.
Unobikwa zvakangofanana nemavheji here?
Hongu, unobikwa zvakangofanana nemavheji, asi tinokurudzira kuti kana muchiubika munoubhoila kwemaminitsi akati bcause pane kamwe kamukaka kanobuda tinoatumidza kuti macyanogenic compounds. But the moment you boil it they all disappear.
Saka munoti vanhu vafashaidze?
Tofashaidza. Then kana tichinge tafashaidza zviya, mvura yedu iyoyo yatasara nayo inotori nemavitamins akakosha andaa ndichitaura aya, haina kana chipomerwa, haina kana poison yainenge inayo.
Unokwanisa kuwanikwa uchidyarwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana here?
Muti uyu unokwanisa kudyarwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndingatoti kana uchirarama muVic Falls nokushayikwa kunoitwa mvura muVic Falls zvinotoreva kuti dzimwe nzvimbo maruwa nemvura akanaka nemvura inonaya zvakanaka unokwanisa kuti ubate.
Mataura zvakare kuti munoshanda nechipatara, muri kushanda navo sei?
Pari zvino tiri kushanda neVictoria Falls Hospital here, tiri kushanda zvakare neUnited Bulawayo Hospitals. Takaisa plantation ikoko. Tine tarisiro yekuti miti yedu iko zvinezvi yati kurei zvatinofungidzira kuti supply yacho haizoshota. Saka zvataa kuchizoita manje taakuenda tichivapa dzidziso mumakitchen avo, tichidzidzisa mashefu avo vanobika, tichidzidzisawo vana mukoti vanodawo kudya chaya kuti inobikwa sei, zvii zvainotibatsira nazvo. Tinogona kuidya zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuti tinogona kumwa tii yechaya, tinokwanisa kuita usavi wechaya, tinokwanisa kuisanganisa zvakare nenyama. Mabikira atinongoita chomolia tinokwanisa kuti tidye chaya saizvozvo.
VaSilent Kaseke vesangano reLove for Africa vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuVictoria Falls. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSri Lanka vaGotabaya Rajapaksa nemudzimai wavo vatiza munyika iyi vachishandisa ndege yehondo mushure mekuratidzira kwakasimba kwange kuchiitwa nevanhu kuti vasiye basa. Mauto anoti mutungamiri wenyika aenda kuupoteri kuMaldives. Anga achitarisirwa kuzivisa nyika nezvekusiya basa nhasi, asi vanhu vabva vatangawo kuratidzira vari pamuzinda wemutungamiri wehurumende VaReniel Wicked Mesinge vanzi vave kutofano bata matomu vachiti vachasiya basa kana pave nehurumende itsva. Vanhu vari kuratidzira nenyaya yeuori nekusamira zvakanaka kweupfumi. Vakuru vakuru vehurumende yeRussia, Ukraine, Turkey neUnited Nations vari kutarisirwa kusangana nhasi muInstanbul kuTurkey kuti vaone kuti Ukraine ingabvumidzwe sei kutengesa chibage kubva kumahombekombe kwenyanza yeBlack Sea. Kurwiswa kweUkraine neRussia kwapa kuti Ukraine itadze kutengesa chibage, mafuta ekubikisa nefotreza zvakuitwa mutengo yezvinhu zviri pasi rose. Russia inoti iri kutyira kuti dzimwe ngarava dzinogona kushandiswa kupinza zvombo muUkraine nekudaro dzinofanira kuongororwa. Asi Ukraine inoti haidi chibvumirano chinounza mauto eRussia munzvimbo dzinotakurirwa zvinhu munyika iyi. Nekuda kwekudzikira kwaita ukasha hwedenda reCOVID-19 uye kubayiwa kuri kuitwa vanhu nhomba yekuzvidzivirira denda iri, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaJona Masia vodzosa zvakare makwikwi avo enhabvu yemuzvikoro zvesendekerai kumusha kwavo kwaGutu. VaMasia vachange vachitungamira chirongwa ichi nechishanu svondo rino pakuparurwa kwemakwikwi aya muna 2016, asi vakazombosendekwa kubva muna 2020 nekuda kwedenda reCOVID-19. Regai tinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chinotarisa zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Hungu ndine urongwa huriko musi wechishanu vikino kwekuti pave nenhabvu yebhora pachikoro pamagombedzi secondary school. Pachange pari kutambwa mutambo nezvikoro zvinokwana kuita zvishanu. Aya makwikwi akatanga kubva 2016, 2019 ndokubva zvambomiswa zvazvo neCOVID. Saka iye zvinorwa tova rwechitatu tichiita mutambo uyu wekuitira zvikoro zviri munzvimbo yandakakurira.
Chii chakakusundai kuti munge muchibuda neurongwa ihwohwo hwetonamendi kana mutambo wenhabvu?
Inini chakandisunda chekutanga, ndakati ndadzokera kumusha ndamboshanya zvangu ndichibva kuno kuAmerica, ndakaona kuti zvikoro zvedu hakusina makompetition akanyanyokuwanda anoitwa. Ndikati ndadii ndaitawo chimwe chinhu mudunhu rangu randakakurira kuitira kuti vana vari kuenda kuzvikoro vawane zvekuita uye talent yavo ionekwewo vachitambira zvimwe zvinhu zvine musoro. Uye ini ndiri kuno kuAmerica ndinodzidzisa nhabvu mucommunity yangu, saka zvinhu zvinondifadza zvikuru zvendinoda kuti ndione zvichiitwawo kuno, zvichiitwawo ikoko, ndichivanyeurirawo tumwe tunhu twandiri kuona kuno. Saka ndo zvakandisunda kuti dei zvaitikawo kunzvimbo yekwedu, kunyanya munzvimbo yekwamagombedze kwaGutu.
Pane mibayiro here inotarisirwa nevachapinda mukukwikwidza uku?
Hungu, mibayiro iripo. Mibayiro yandakagadzira inopiwa timu inenge iri pekutanga, kwozoita yechipiri, kwozoita yechitatu. Saka tongoti sepekutanga vanenge vatora mukombe vanowana full kit soccer uniform yebhora. Vanenge vatorawo pechipiri vanowana mubayiro wemari, kwozoti vanenge vatora pechitatu vanowana mubayiro wemari. Tingatoti pamutambo uyu tiri kuti tine madefending champions, chikoro chinonzi Chitsa Secondary School. Saka tiroda kuti tione kuti zvichafamba sei, kuti ndivo here vangatora futi zvemukombe kana kuti vachatorerwawo nechimwe chikoro. Zvikoro zviri kupinda mumakwikwi ndezvekusekondari. Tine zvikoro zvishanu kunoti Magombedze Secondary School, Gomba Secondary School, Ruti Secondary School, Gudza Secondary School uye Chitsa Secondary School.
Mune tarisiro here yekuwedzera zvikoro?
Hungu, ndine tarisiro yekuwedzera zvikoro. Ndingati pandakamboshanya zvangu kumusha, pane maheadmaster ekuma primary akatotiwo, ko isu watisireiwo, wadi matiitirawo kamutambowo kedu, tiitewo competition yedu.
Imi muri muno muAmerica, urongwa uhu muri kuita muri semhure kwamasiya chete iri muno here kana kune madzisawira amuri kushanda nawo?
Sekukura kuri kuita mutambo uyu tingagona kuzobatsirana, asi urongwa huripo nechishanu uye nehwatakaita makore esaya taandichingoita semhuri yekwamasiya semunhu ane chido chekubatsira kwatakabva. Uye ndoda kungoti ndinotenda vatungamiriri venzvimbo yandinobva vari kundibvumidza, tiri kushanda zvakanaka zvisinei nezvematongerwo enyika, asi tinoremekedza vatungamiri vari munzvimbo mandinobva uye zvinhu zviri kungofamba zvakanaka. Aiwa, tinozvitenda.
Naiyoyi nyaya yava masiya tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 13 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
besinanzelela ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini njezileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi. Ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku.
Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ubugebengu.
Asila ndlandla wokuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibheyi. Sibuhlungu ngokuchere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe ngumthethwandaba ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla, kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Ponyathi uthi abantu kumele badlalisane kuhle njalo badinge umlamlankunzi alubana bethe baxabana kumbe bangaboni ngasolinye. Esipha umzekeliso namuhla, uNyathi uthe baphakathi kokuphenya udaba lokubulawa kowesilisa weTshongogwe eJotsholo, uMnumzana Kelvin Ndlovu obikwa etshaywe ngumne wabo ngensimbi yengolofana wafa. EBaitbridge lakho amapolisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaNtuweleni Mbedzi onakanelwa ukuthi utshaywe ngumntwanakhe ogula umkhuhlane wengqondo. Kobulawayo amapolisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaYakani Mpofu otholakale egwaziwe njalo amathumbu ephandle eluveve. Ukubala izehlakalo lezi kuthanda. Sixoxele ohlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo engowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Into ekhulunywa ngamapolisi liqiniso kakhulu ngenxa yokuthi sesinanzelela ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini njezileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi. Ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku babavulele babalimaze sike saba le case njengale egoqela le bekhona ku 14 lapha ko Bulawayo sikhona khona kuse Lobhengula Lobhengula West kube sokusuka nabantu ababulalana ngoba beyimuli mhlawumbe kuyindoda lomfazi bebangalokho abakubangayo kodwa ke behluleke ukuthi bachazulele udaba bagcine belimazene abanye bagcine bebulaleni so ngezinye zezingozi ezikhona njalo kibe khona ingozi zokuthi abantu mhlawumbe bebekwejise bonke emabhawa lapha sike saba lekhesi ephumula od lapha ujaha okade nata lentombi yakhe bacabana khonaphana bagcina bebulana so kuvamile ke khona ukuthi abantu babebekwejisele bendawonye bebanye bazisovele amakhadi bebenzani bagcine beqabene babulalane so ngezinye-ke izingozi ezikhona zona eziyo amapholisa akhuluma ngazo.
Udaba lokufuthelana elizweni okungaba kubangelwa yikutshabalala komnotho ubona kulesandla yini kuzehlakalo zokubulalana lezi idube lanxa nje abantu bengasoze babulalane kuthiwa babangimali babangisinkwa babangalokhuya?
Isimo somnotho elizwe besingathi isimo somkhonomi yiyona isona esingumfukula wakho konke khonke esikhuluma ngakho ukuthi abantu bayalimazana abantu ngaphakathi bazondile bazondiswa kuyini bazondiswa isimo somkhonono ngenxa yani ezimulini abantu kabala kuhle ezimulini abantu abalamali ezimulini abantu kabenelisi ukuthi benze lokhu abakufisayo kholokana kwenza ukuthi umuntu agcwalelane ngaphakathi aeukuthi akhipha ubuhlungu bakhe ngezindlela ezidiyadeneyo omunye vele uzasuka endlini ezondile abesefika ekhulumisana kubi lomunye umuntu lapho abacopha khona mbe baba bakhwedisa khona abesekhiphe lulaka lwakhe loluyalo lokuthi umkhono womngawumphathanga kuhle agcinele ukukhiphela emuntwini emtshaye emlimazi embulali kwesekusiba khona futhi ukuthi abantu ngenxa yesimo somkhonomi kabasebenzi abaningi so abaningi bagcina begcekeza ezindlini zabantu bagcine bengena ezindlini zabantu bangafica ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi umisane labo mbe kawula mali abayidinga babe sebekubulala ufica ukuthi lezi mulini khonaphana umuntu lomkakhe bagcabana nje nokuthi ukuthi bona bavele baleqhubu kodwa iqhubu labe lisukela esimeni somnotho welizwe kodwa umuntu abesekhiphela ubuhlungu bakhe komunye wakhe abahlala bonke ngokumlimaza ngokumbulala so basically i-trigger mbe lokho esingathi khona yikho ukumsusa isimo somnotho welizwe yikho nje abantu behlukuluzana kangaka.
Umnumzana Thembelani Dube uhlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kolunye njalo udaba amapholisa athi abophe umtshayeli webhasi labo kondakitha abathathu abafunyanwe bethwele imbanje ezilesilinganiso se-50 kg. Amapolisa athi abasolwa laba nguWanda Ndlovu onguye umtshayeli uJenet Dimigu uPaswell Giza kanye loBrighton Mangwiro abasolwa babotshelwe eKaloma. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ umnumzana Robson Chere ukhululwe ngumthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokumhlawulisa imali yesibambiso i-bail engena kunkulungwane ezingamachumi ayisithupha zamadola eZimbabwe i-$60,000. Umahluli unqume ukuthi phezu kokuhlawula imali kumele uChere ayechiya ipassport yakhe kwabomthetho. UChere wetheswa icala lokubulala umngane wakhe uRoy Isa ngomnyaka ka-2016. Okulicala eletheswa njalo umkhokheli weAtus umnumzana Obed Masaraure. Sixoxele sikhulumeli se-ATUZ umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-ATUZ asila mdlandla wokuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe i-bail. Sibuhlungu ngokuchere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo phecelezi ngesilungu bathi i-living wage. Asazi nxa kulicala ukuba umuntu athi ilungelo lomntwana elokufunda kalikhokhelwe nguhulumende. Kodwa ke njengoba ephumile uRobson Jere lamhla siyamamukela njengeAthuzi simtshela ukuthi indima lapha ayichiye khona isiphambili la ikafika hlabe njengendoda size siyethola i-540 esasiyihola ngo-October 2018 size siyethola ama-labor rights esefakwe ku-constitution. Kuyasethusa ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi sifuna ukutshela uhulumende ukuthi asinike imali yena aqalise ukusibopha asikwazi ukuthi wathatha ngaphamandla wona la anjalo ngoba i-constitution u-1665 uyasivumela ukuthi nxa uhulumende singazwisisani ngeholo kumbe sehluleka ukukhuluma lathi sihlale asibone ukuthi abantu laba kabasafundisi abesesukuma kathi hayi madoda ukuze libuyele liyefundisa uyani sikhulumeni ngeholo kodwa yena usuka sibophe. Siyamamukela uRobson Jere indima ndoda isahlabile asihlabe.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s. Izitolo eziningi ezithengisa ukudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo zithi zingagcina zivala ngoba abantu sebekhetha ukuthenga esitaladeni lapho okulentengo ephansi. Esitaladeni abaningi bathengisa ngemali yaphandle kwelizwe kuthi abezitolo ezinkulu bathi babanjwa ngamandla okuthengisa ngedola leZimbabwe lona elilesisindo esigugudeka mihla lemihla. Kubika uEzra Chisa Sbanda.
Ezitaladeni phose zonke zakubulayo abantu sekuyibunyonyo bethengisa ukudla okufana lechukela, impuphu, amafutha la yonke impahla edingakalayo empilweni yansuku zonke. Iningi labathengisa lithenga khona ngoba lithi kuyathengeka kule mavenkilini amakhulu. Umnumzana Chaka Moyo ohlalela ukuthi le court park obulawayo uyafakaza
phandle sokungcono compared to ama-supermarket. Ama-supermarket seduro okunye okunzima, ama-price angkhona vele hayi kusathengeki ngisho. So kuyi-RTGS ona le ibesenza nge black market rate futhi la nxa ule card la ngikhona vele uzama ukuthenga kula nto vele ophuma la. So sesiopt ukuthi kungcono sizithengele phandle lapha imali ekhozenini yamashop lokho kuphandle lokho kungcono kakhulu kuyathengeka.
Isikwala so sithengiswa phandle. Umnumzana Max Bobo uhlala emakhandeni uqeda ukuthengela imuli yakhe.
Hayi sibili kunzima kakhulu. Mina ngizobona umzekeliso ngesinkwa, abona isinkwa sesidura kabi emashop. Khuluma ngokuthi ngo-dollar 5 rand eshop phandle siyidola. Ithukele i-$2 5 rand. Pandi $2.
Bugcwala abantu abaningi bezothenga kugcine kungahambeka edolobheni lakobulawayo. Imigwaqo yonke sewufakwe ama-grocery athengiswayo. Umnumzana Sibusiso Sibanda uyakuthakazelela lokho.
I-grocery phandle ichiphile kulaphakathi. Lawe ngawuthenga even lama-rates angikhona kuyabe kuthiyele. Hayi phandle kurayithi ngoba emashobhu vela kuyenzi kuyadula. Even lama-rent azangikhona adula. Even lezinto zangikhona ziyadula, konke kuyadula. So sesibomba ukuthi iphandle mbona yikho lapho kungcono khona. Ungaswelani uthola konke impuphu, chukela, amahlamvu, akwenzi lezi gosi esithenga phandle.
Unkosazana Kero Nkomo uyasebenza kodwa uhola imali yakhe ngemali yeZimbabwe ama-RTGS. Uthi kabasoli abathengisa phandle.
Because phandle izinto zichipa and phandle akula ma-queues. Abantu bahamba besiyawoda nge-RTGS anti. Ngoba abantu abaningi bahola i-RTGS. So abanye abaningi khonapha babe bena-connection nabantu bona laba abahola i-RTGS. So ba-prefer ukuthi anike umuntu lana ahambe ayeswipha izinto ngamakhadi abantu. So that umuntu lana abuye azothengisa maybe nge-price ephansi, maybe less than 20 cents or 40 cents or 30 cents. So that bathole i-US dollar.
Abamabhizinisi amakhulu wathengisa ukudla bayakhala kukanti abanye babo bathi bazagcina bevala ngoba akusela bathengi. Ukuzana Mildred Singo ngumanager we-OK supermarket kobulawayo.
Into esikhona kulezi nsuku ukuthi i-business is very low. Abantu these days sebele system yokuthenga ngelokhu ze ngeswipe besiyathengisa phandle kusenzela ukuthi bathole ama-US dollar lama-rands. So it's now affecting us. As the community factor, business these days is very low. Iqiniso ikhona ukuthi isimo singaqhubeka kunje abantu besiyadensa phandle, ama-business amaningi azavalwa. ngoba njengakathesi so business is very low. Otherwise abantu abaningi bazalahlekelwa imisebenzi labantu abasoze bekwanza ukuthi baqhubeke the daily standard, because these days business is actually very low due to the system ukuthi abantu bathengisa phandle befuna ama-rands lamadola.
Ukugugudeka komnotho kuya phambili kwele Zimbabwe. Abamabhizimisi sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokudla mahlayana osokwenze uhulumende wakhipha umbiko wokuthi uzajezisa abenza njalo. Umphathintambo wazamabhizimisi lokuthengiselana usekayinzenza izolo utshela phephandaba le-chronicly ukuthi abamabhizimisi okuthenga lokuthengisa kumele bahlangane bakhulumisane ukuze intengo yezinto yehle. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ikhamera mwenza Jesus Banda.
Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla, kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yephethulo yehle ngesenti lemelika elilodwa, isuka ku-$1.77 yaya ku-$1.76. Idizili yona yehle ngamasensi amabili, isuka ku-$1.88 isiya ku-$1.86. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi sincane kakhulu isilinganiso sokwehla kwamafutha, njalo uthi lokhu akusoze kuphathise uZulu othwele nzima ngokudula kwezinto.
Lokho mfowethu yokudlala ngabantu, ukuthatha abantu njengezithombe. Izera umthetho wayo ivele ivama ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks. Lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo. Awusoze kutshengisele nje ukuthi kule different akula mehluko. Ngaye nje bayekele khona, nxa kuthiwa khona into iyehla, into iyehla nge-5 cents kumbe nge-10 cents, hayi khona isente elodwa, akusoze kuyiguqule lutho nje entengweni ezimpahla ezisemavinkilini.
Ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi, ikakhulu nxa sikhangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola lemelika kuphela?
Phela yikho esakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umthetho yakhona ngathi umthetho yana yabusabhuka abasekhaya. Uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yeZimbabwe kuphela na, kumbe kusetshenziswa engaphandle kwelizwe. Yikho iza amazwe wonke. Nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya, imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo, iyabe sigcinwa nje emabhenki. Umuntu eyiguqula nje intshisa nxa efuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngama-letter of credit. So lokho abakwenzayo lokuthi ngapha banyathele enhlabathini, ngapha banyathele emanzini, akuncedi lutho. Yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ixotshe iphumise imali engagcinanga amabhonda ngapha. Lokhu ekuphambanisa yena.
Ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenzele emelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho bekusenzakala ngo-2009?
Angiboni ukuthi ihlandla lakhona lizafika lelo, ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola le-Amerika kuphela, izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000, amasosha, amapolisa, abemajele, lamatitsha, lamanesi, lamadokotela, baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola ngaphandle. Okwesibili ukuthi urhulumente wethu ukhangelani lokhetho lomnyaka ozayo. Ama-services akhe, iy'mpahla zakhe, ukuthenga ama-vota kana ukhethwa akwenzayo ngabantu, uyabe funa ukusebenzisa imali ayidindayo, iprinting yalapha. Nxa kuzawuba le nguquko izakuba khona nxa ukhetho seledlulele olomnyakeza okwakhathesi mfowethu. Angiboni ukuthi uMthuli Ncube loJohn Mangudla lo-Emmerson Mnangagwa bengavuma ukuthi ibond nothi le-RTS ikhishwe emzini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho. Ezinye ingcwethi zithi ukuze kwenqatshelwe ukukhwela mahlayana kwentengo, uhulumende kumele amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusebenze elemelika kuphela lenye imali yakwamanye amazwe. Kodwa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lokho akusoze kwenziwe ngoba kuyikubulala umnotho. Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lokuphelelwa isikhathi kwama special permits asetshenziswa ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Umongameli Joe Biden wele Melika ufike namhlanje kwele Israel uhambo lwakhe lokwethekelela lelo lizwe kwensuku ezintathu. Ukhangelelwe ukukhulumisana leziphathamandla zelelo lizwe kanye lezakomakhelwane elePalestine phezu kokufuthelana okukhona phakathi kwamazwe amabili kubanga isigaba seWest Bank. Izihlobo zabeMelika abavalelwa nguhulumende wele Saudi Arabia zimelele ngamehlo abomvu ukwethekelela kukaBiden kulelo lizwe. Lapho akhangelelwe ukwenza ngemva kokugqiba uhambo lwakhe lokwele Israel. Kodwa incwadi ezicubungula izombusazo zithi zilokuthandabuza ukubana inkulumo zikaBiden leziphathamandla zakwele Saudi Arabia zizakhuqela ezokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngoba abakahulumende weSaudi Arabia bethule zwi ngalolu daba. Umongameli Frank Walter Steinmeier wakwele German wethekelele indawo elenkambazi yokuthola kwele Melika esemangweni oweGrafton War etshengisa usekelo lwakhe kwabebutho lomanyano weNATO ngesikhathi eleRussia liqhubeka lihlasela eleUkraine. Uhulumende weleIvory Coast ukutheza ele Mali ukubana likhulule amasotsha alo angamashumi phose amahlanu 49 avalelwe esehla indizamtshina esilindweni salelo lizwe eseBamako Airport esetheswa umlando wokusetshenziswa ukuyahlasela elinye ilizwe. Uhulumende wele Mali ngakwelakhe icele uthi bavalele lawo masotsha ngoba ele Ivory Coast lingazisanga ngohambo lwala masotsha obusemthethweni. Umuthi wokuqala uthe walungiswa ukuvikela umkhuhlane wokuqhuqhulwe malaria owemaskaras uncunye kakhulu nyakenye ngamazwe omhlaba oguqela lehlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ngoba ukhangelelwe ukunceda ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Kodwa inkinga esibhekane labalungisa lomuthi bathi sebeswele abangabanikeza imali yokuncedisa ukuqhelisa umsebenzi wabo wokulungisa umuthi lo ngobuningi kanye nokuthunyelwa kwawo emazweni lapho ofuneka khona ikakhulu ezwekazi le-Afrika.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube ozama ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa kulandela ukumiswa kohlelo lwe-Special Zimbabwe Exemption Permits. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sesisubmitile abanye bona abalutshwana lami ngomunye wabo asikwazi ukuthi next stage siyaba.
Singathi kuyini okusubmitileyo wena njalo udinga ivisa enjani?
Ivisa mina ngiyabe ngiyizama i-general work permit yonale ekhona ngoba la amanye kamqualify. So ma uzangena kuleyo kumele kube lencwadi evela ku-Labour Department. So angeke ngiyithole ngoba ama-qualifications angilawo angenze njalo. So kule system yokuweva yesizama ukuqala siyilande. Ngabe si-accepta yikho singola siya-apply khona ama-permit yakho.
Akutshela abantu ukuthi wena vele nxa usithi general work permit ngenjani naleyo njalo kumele u-apply njani?
I-general work permit yona le babadube eyokusebenza ongala-skill. So i-general work permit vele inzima ukuthi pho uvele uyithole nje. So yiye funa ama special ufuna uzohambe through ama waiver. Ama waiver ayothi uhulumende uhambe uhulumende ucele ukuthi mina ngicela ukuthi nje bala ngezizathu ezithize ukuthi kudala ngihlala lapha ngicela lami ukuthi ngivunyele ukusebenza njengabantu balapha. Yikho esikuzamile ukuweva. otherwise ukuthi sivele siyithole kunzima.
Singathi uzifakele wena iapplication yakho kumbe uncediswe ligqwetha.
Hayi, angincediswanga ligqwetha, siyifakele ngoba uhulumende loba uhulumende walapha loba esale senze nje kodwa wasithumela phela i-information. Ukhona indlela elandelwa, uyalandela indlela yakhona, ayikho nzima esingakwaziyo ukuthi i-outcome izakuthi. But bona bayasi encourage ukuthi siyingene kuleyo ndlela. So asomagqwetha uyahamba uhambe kusystem kuwebsite ye-VFS ifuna into eziningi njalo ingane iyahamba hamba ingane iya-break. So ngenza lokho uqeda lapho uyabhadala i-1550 so date appointment uhambe uyesubmitha nxa sukwenze konke.
Uqeda lapho baza ku-interviewa kumbe bayakwenze njani?
Hayi, abaku-interviewa wena uyahambisa zonke izinto amaphepha bayawacelile wonke, ungahambisa wonke nxa ephelele. Kusho ukuthi bona nxa besenza khona ngale njengani uminister sithi ukuthi kule komiti ayikhethileyo kusho ukuthi bazabe bekhayela each paper lona lalosubmithele.
Singathi uhulumente wezimbabwe-ke ungena ngaphi khonapho, uyalinceda yini? Sizuye ungazani ukuthi uyazama ukuthi alincede.
Hayi, asikamuzwa babuduba, asikaze simuzwe vele uhulumende wezimbabwe. Angikholwa, angazi mina kodwa asikaze simuzwe, asikaze simuzwe.
So singathi-ke nxa kungahamba kuhle uzahlala khonapho kule South Africa, kungekele ukuhamba kuhle uzakwenza njani kulo?
Nxa kwehlule, kuthi nxa kwehlule somele sibuyele ekhaya baba, siyabe sesingalayo i-option. Lapha ngithi sincengile kusemzini yabantu, ungazaki ukuthi ukuthi uzahlala emzini wathi uhlezi ongekho emthethweni. Ngoba usungabotshwa lokubotshwa, usufaka irekhodi lento zakho eziyabe zihamba kuhle, usuzifaka amarekhodi amanye. Labantwana, labantwana, silabantwana thina, ungasakwazi ukuthi kuzakwenzakala.
So singathi kungahamba kubi sibe labantwana bazathola zimali.
Abantwana besikolo ukuthi asikwazi, abantwana besikolo phela balayo ukuthi nxa befunda sizakwenza ama-study permit, but ukuthi bazasala labo bani bestuda lapho asikwazi kumbe labo bazaba-accept, asikwazi ukuthi kuzahamba njani. Kutho ukuthi abantwana abanye bazasala nxa sekuyi-option bazasala bengala bazali kumbe sahamba labo bayeqala ekhaya.
Kodwa ubona ngazani uhulumende weZimbabwe nganceda njani khonapha nkulu?
Hayi baba Dube, owakithi angikwazi ukuthi singathi anceda njani. Kunzima wathi vele sisenga khonapha emapasipotini, kungcono nje kulezi isuku ngoba ngithi amapasipoti sebesithathwa ngoba lo abantu abaningi first application bavele bafeliswa ukuthi babengala amapasipoti, bawafuna amapasipoti kodwa bengawa-afoni njalo bengatholi ukuthi bathole ama-resource ukuthi bawathole masinyane. Manje asikwazi njengbanabona balengani abantu abasekhaya bathi sokungani kulula mbijana, nxa yikho esingakubonga kho ukuthi abantu sebekwanisa ukuthi bathole amapasipoti ngokuphangisa. But okwedlula lapha ngibona ukuthi kuyini uhulumente ngoba nguye uhulumende weza abantu babaleke babuye ngapha.
Yes, siyakuzwa kakhulu ngulube. So ke phosela ukugcina kunapho utshela abanye ukuthi kumele benzeni pho nxa befisa labo ukuthi balungise amaphepha.
Hayi, akukho engakutsho ukuthi babadiwe okuningi. Uminister ngibona uhlale esemaredweni kulezi suku ama-interviews lobe engacaci kodwa uyatsho abantu abanama-options abalezihlobo bayakhona uku-aplaya, aba-aplaye ngezihlobo maningi amanye ama-visa options akhona. Xa ulesihlobo, nxa usebenza, nxa utshadile, nxa ulo mntwana ozele, lo mntwana walapha ubekucacisela izolo ntambam bephuma ngapho. But siyakwazi ukuthi abaningi abakhwalifaye, but kungcono ukuzama kulokuthi uvele ukhalale. Lawa amaweva wona lala siyazama, sidliwe nxa kuthi udliwe i-1500 it's worth trying. Kufanele sizama sikwazi ukuthi abantu banjani, kodwa kumele sizame. Ngiyabona izolo bekuthiwa abantu balutshwana kakhulu aba-aplayayo, angazi ukuthi abantu sebekhalele, kodwa kungcono ukuthi uzame phela, wehlile kuzame.
Ye, singathi uweva le ngenjani?
Hayi, weva iweva phela zi-different babudube, uya weva different, but iweva is an option ukuthi ubypass izinto zonke lezi ezikhona, ikakhulu yona lincwadi yelebha phela, kufuna incwadi yelebha. Njengama-special skills bayahamba elebha bayi-approve, baphiwe incwadi yeukuthi ba-qualify kumbe ikhampani ba-aplayele elebha babanika incwadi yona leyana. So maungalayo incwadi leyana vele ukuthi uthole i-work permit kumbe loba i-travel permit ungeke uyithole. So iweva indlela yokubypassa one of those things lapho khona kwama-fingerprints esikwenza i-police clearance, uyakubalekela into ezinjalo.
Umnumzana Sipho Ngulube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe inkantolo ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla, kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.